Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuyeuchidzai zvekare kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vasori vanoedza kupamba mutungamiri webazi revechidiki muMDC. Sangano reAtus rinoti pane gwaro rine mazita enhengo dzaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro kuti nhengo dzavo dziomeserwe pamabasa pavo. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC vaObey Sithole vanonzi vakapotsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuAvondale muHarare neZuro. Izvi zvinotevera kupinda kwavange vaita mumusangano wainge wakokerwa nevenhepfenyuro yeZimpapers Television neZimbabwe Council of Churches. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nharimbozha yavo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo.
Vafole mukuru wechidiki weMDC vakange vari mumwe wevatauri vakange vari pachirongwa chinonzi The Chess, inova iyo platform yemadebates yanga iri kuitwa neZuro Maneru. Mutambo uyu wakati wapera vakuedza kuti vabude, vakawanikwa vamwe varume vaisvika ivo 6. Vamwe vaviri vacho vangavenge vakabata pfudzi dzinoita idzo maAK-47 vakasvika vakadzvinya vaStone chida kuedza kuvapinza nekuvambundikidzira mumota yavakange vanayo. Varume vakanga vane mota nhatu, one yacho yanga iri rudzi reRAV4 ndoyaida yavakange vachisundira kuti vapinze vaStone. Yakavhukwa madoo, imwe yacho yakanga iri kombi yakanga isina mahwindo asi yakaita kunge chena. Pakafamba mwari nekuti pakange pane vamwe vakange vari pedo uyezve vaStore vakakwanisa kuti vakwanise kushama kuita noise yakanzwika nevanhu vakawanda. Vanhu vakamanya vachiuya pedo vachiedza kuti vavabatsire, ndokuzowira pasi, ndokutozopona kwavakaita. Varume vaya vakakudzokera mumota dzavo vakadraivha vachitiza vachienda.
Izvi zvakaitikira kunzvimbo ipi chaizvo?
Zvakaitikira kunzvimbo inonzi Avondale muHarare, panzvimbo inonzi Vizenyo. Ndopakange pane event yacho, ndopakange pane mutambo uyu inonzi Vizenyo. Zvakaitika program yatopera, vanhu vaakutofamba vachidzokera vachienda kwavanoenda. Saka vanenge vachitaura nyaya vachidai. Saka semunhu anenge achiziva kuti munhu mutungamiri webato akanga akutendeka ndichifamba ndigare ndaenda kutungamira, asi vakamubatira ipapo. Mushure kwekunge apa anyatsotsemura nyaya yemusangano waanomirira zvakanaka pamusangano uyu.
Izvi zvakaitika kumanguvai?
Zvakaitika nguva dzosvika kuma 8 kwavira Maneru. Saka vakazoti zvadaro nenyaya yekuti munonge musingazivi kuti vanhu vachiri pedo here kana kuti havasi pedo. Vakazowana vanobatsira vakawanawo pe kuti vavange panzvimbo iyoyo kusvikira mapurisa azo aletwa akasvika. Takamanya-manya tikadana mapurisa, tikafamba nemapurisa tikasvika navo panzvimbo, ndokuzokwanisa kuti vawane safe exit kubva padizeni pavakange vari apa.
Saka pane akasungwa here kana kuti hapana akazoziva kuti vanhu havaenda nekupi?
Hapana akazoziva kuti vanhu vaenda nekupi, nekuti mota dzose dzavakange vanadzo dzakabuda dzichimhanya. Munhu wose aingoti tangona mota nhatu dzichipererana dzichimhanya dzakananga neuku, kuratidza kuti vanhu ava pakaona kuti chirongwa chavo kana chinangwa chavo chakona, vakakurumidza kuti ngatitizai tibve panzvimbo. Hino mapurisa akaudzwa nyaya yacho, takangomirira kuti tichinzwa kuti mapurisa anoda kuiferefeta nokuifeya achinda mberi achiti chii.
Pane zvaitaurwa here nevarume ava vaida kuedza kuvapamba?
Hapana chavaitaura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. chakadaro sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti pane gwaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro mumatunhu mazhinji rine mazita enhengo nevatungamiriri veATUZ rinokurudzira kuvhiringwa pamabasa, chinangwa chiri chokuti vadzingwe mabasa. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Musaraure vaudza Studio 7 kuti gwaro iri riri kubva kuvasori vehurumende. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi uye mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi haina kupindurwa pataenda pamhepo. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Maseo akanyora list yemamembers edu kunyanya matop leaders yemamembers edu yavakatumira kumadistrict iri kusvika muzvikoro kumaheadmaster vachiudzwa kunzi vavictimize vanhu ava. Vanhu ava vari ku vanhu ava vane mazita akanyanyozara palisti iwayo vanhu vatinge vachitungamirira, vari kutungamirira maprovinces edu, vanove vanhu vanga vari mubishi reko vari kumobhiliza nekurekruta vanhu kuti vajoine union yedu nekupatisipa nekuorganiza kuti vanhu vapatisipate mumaprocesses edu. Idanho ratorwa nestate pamusoro pemamwe matanho ayanga yagara yechitora ekuedza kutinyararidza rekuedza kuparadza union yedu kuti isati ijesi.
Gwaro iri raiti chii?
Ilist yemamembers edu vari kunzi vanhu vanofanirwa kuti vadhingwe mabasa kana vachinge vangowanikwa vaine chiromhosva doko doko. Vanhu vari kunzi vanofanirwa kuharaswa, vavictimized, vasawane ugaro hwakanaka kubasa kwavo. Tikatarisa izvi zvinhu zvanga zviri kutoitika zvekuti nemaheadmaster ari kunotsvagana nevanhu vezanupf mumacommunities vovanyoresa zvematsamba zvekutanga kukumbira kuti ticha uyu ngaabviswe pachikoro, hatichamude kudo, vachinoenda pazvikoro vachinokangarisa vadzidzisi vedu kushanda, kusanganisirawo zve nekungoramba mamembers edu achinyorerwa matsamba akasiyana-siyana ekupiwa mawarning nekungonyoreswa mamwe magwaro ekuti vatsanangudze kwavanga vari.
Gwaro iri rakasainiwa nani? Makamborionawo imimi?
Gwaro iri rinenge rine masignature evanhu vanenge vari vautungamiriri wenzvimbo iyoyo. Kana raakuzobva kumadistrict senge razosainwa nemadsi achisa kumaheads avo. Saka maheadmaster namaheadmistress ari kupigirawo basa ratiri kuita, ndo vachazotipa mazita avanenge vawana. Kusainwa kwemazita kwelist kunozoenderana nekuti inzvimbo ipi, asi vanenge vatopiwa mazita acho.
Gwaro iri rava nenguva yakadini ratumirwa kuvakuru vezvikoro kumaheadmaster?
Isu tatoziva zvesvondo rino musi wemuvhuro, ndo patakatanga kutakira nhare dzakasiyana-siyana tichiziviswa kuti tine malista atapiwa emamembers enyu atiri kunzi hatifanira kuti taarega ari muzvikoro. Taramba tichinzwa nhare dzakawanda tichitumirwa mazita nemaheadmaster vachitiudza kuti ndo vanhu vatatageta.
Imimi sesangano reATUZ, pane zvamati maita here pamusoro pegwaro iri?
Zvatangoita izvezvi zviviri. Chekutanga ndechekuti tizivise mamembers edu acho ari pamalisti iwayo kuti vagare vachiziva kuti vari kutagetwa nehurumende, kuti vagare vakagadzirira vatizivise kana paine zvinenge zvaitika kwavari. Tikagara takagadzirirawo magweta kuti kana paine zvaitika vakwanise kubatsira mamembers edu nekuchimbidza. Danho rechitatu rataakutora izvezvi nderekuti titore listi iyoyi yataanayo toidzorera kuministry tichivanyorera tichishandisa magweta edu tichivazivisa kuti tatambira mashoko aya avari kutenderedza muzvikoro, uye isu tiri kuvapa warning yekuti vasiyane nekushungurudza mamembers edu.
Magweta enyu mavazivisa?
Magweta edu tadovazivisa inhongu ivo vatati vagare vakagadzirira kuti vati kana paine chaitika vakwanise kuchimbidza kumhanya kunobatsira mamembers avo.
Mutungamiriri weATUZ vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Chikwata chenhengo dzeparamende nanhatu chiri muKigali, guta guru reRwanda, uko chiri kudzidza pamusoro pechirongwa chenyika iyi chekuvhura pamwe nekurerutsa mikana yekuita zvemabhizimisi cheRwanda Development Board. Vari kutungamira chikwata ichi uye vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaendines paradza vanoti chakavatuma kuenda kuRwanda inyaya yekuti vari mushishi yekuedza bhiri rinozoona vachiumba Zimbabwe Investment and Development Agency, iyo vari kuda kuti ifanane neurongwa hwekuRwanda urwu. Urongwa hweRwanda Development Board hunonzi huri pachinhano chechipiri muAfrica uye chechimakumi maviri nesere mupasi rose munyaya dzekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaparadza.
Ndokutungamirira maMP kuno 36 sakatungwa neParliament kuti tizoona kuti vanozvifambisa sei kuno kuRwanda panyaya yemabhizinesi yatinoti muchirungu ease of doing business. Saka kumusha tine mutemo watiri kuisa yatinoti ZIDA Bill, Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, iyo ichaita kuti bato rakafanana neZIA, Zimbabwe Investment Authority, ZIMSEZA neSpecial Economic Zones neinonzi joint venture unit kuti zvipfunzwe izvozvo kuvakwe bazi rimwe chete rinonzi iro ZIDA, Zimbabwe Investment and Development Agency. Saka tine mutemo wacho watinawo kuParliament. Saka takati tisati tapedza mutemo wacho taupasisa, toda kumboona zviri kuita kuRwanda. Nekuti president pavakauya kuno kugore rakapera muna Machi, vakaenda kunoshanya one stop shop yeinonzi Rwanda Development Board. Ndopa vakaona kuti system iri kuno iri kusenza zvakanaka, vakati ndoida system iyo kuZimbabwe. Ndosaka tiri kuno. Saka takavashanyira ivavo, iye zvine zvitanga tiri kuspecial economic zones yavo kunoko, tichazonzwisa kuti chii chavari kuita, chii chavakaita kuti vasvike pavarapa. Kana tipo kuti Zimbabwe ibudirire, tinofanira kutoita zviri kuitwa kuno kuRwanda. Zvataona kuno zvinoshamisa, zvataona kuno.
Vamwe vanotiwo Zimbabwe ine zvakawanda zvainoenda ichiyemura muchinoona, asi kuti zvinhu izvozvo zvizosimuka kana kuti zvitangwe zvirongwa zvakadaro, hapana chinge ichizobuda. Chii chinozoita kuti mutore nguva musiri kuzozviimplimenta?
Izvo zvanga zvichiitika kare izvo. Iye zvine zvindo, saka tauya kuno tava nehurumende yavamunangagwa iyi. Haisi hurumende yekungotaura chete, hurumende yekutoita. Ndosaka tauya kuno kuRwanda. Saka izvozvi tiri kutotaurirana kuti ripoti yedu tinoisvitsa kuna president kuti vanyatsoziva kuti ichi chinhu chedu kuti chinyatsofamba kumusha uko cheZIDA ichi chinofanira kunge chichitungamirwa nevanhu vakaita sei.
Nyaya imwe inogona kusaita kuti zvirongwa zvakadai zvibudirire, honorable Paradza, inyaya yekurwisa neuori pamwe nekubudirana pachena munyaya dzezvemabhizimusi. Vamwe vanoti ndo zvinoita kuti vanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe vange vachitya. Zvii zviri kuitwawo panyaya iyo?
Izvo zvinyaya yeuori. Ndo ifanika kuno hakuna zveuori. Ukaita uori kuno nyangwe wakabva kuHondo navakagame, oro wakaita se unoenda kujeri. Saka vakawanda vakaenda kumajeri, saka hakusisina zvinonzi uori. Ndo zvinofanira kuitika kuZimbabwe. President vanofanira kutombosiyana nenyaya yekuti uyu ndakaenda naye kuHondo, uyu ndakandinaye kuHondo, uyu ndakanga tiri maminista tose kubva muna 1980, uyu ndonyarana naye ari mupolitibhiro, uyu ari mucentral committee, uyu ndiminista. Vanofanira kutombozvisiya zvese izvozvo. Isu kushuva kuti tingotaura taane makore tichingotaura special economic zones, hapana kana chiri kufamba. Kunoku vanhu vacho vari committed kune zvavanenge vachiita, kwete zvedu zvatinoona kumusha uku zvekungoti chindini ndini ndini selfish zvatiri kuita kumusha uku. Haibudirire Zimbabwe. Tikaramba tine pfungwa dzatinadzo iye zvinezvi, tinofanira kubatana pamwe chete, ingava opposition, ingava ZANU-PF, tienderere mberi ndokuti nyika yedu ibudirire.
VaKindness Paradza vari parunare muKigali kuRwanda, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti pane kusawirirana mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa pamusoro penyaya yekuratidzira, zvichinzi vaChamisa vanoda hurukuro asi vamwe vachida kuratidzira. MuDaily News mekare mapurisa anonzi abata vanhu vana vange vaine zvinoputika zvavange vachida kuenda nazvo kusouth africa. Muherald mune nyaya pamusoro pevaimbo vemukuru westate residences vadouglas tafuma avo vanonzi vakapinza motikari makumi masere neimwe munyika vasingabhadhare mitero yekuti dzipinde. Munewsday bato guru rinopikisa remdc inotungamirwa navanelson chamisa riri kushora zvikuru vakamborwa hondo avo vari kuti kana vanhu vakaratidzira vachashandisa zvichisimba kumisa kuratidzira uku. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mukasema mese andinoti munofara here? Chokutanga ndinoda kutenda vanotibikira zvese nyuzi dzechokwadi pastudio 7 vasina saiti rakarerekera vanotaura chokwadi chokwadi zvinenge zvabuda sezvazviri. Ndozoendirawo pavakuru veduwo avo vakatitungamirira vari kutitonga, dai vanzwa utsitsi veduwe, vanzwa utsitsi. Kana vanhu vakaisa zvichemo zvavo ngavarege kuti kana vanhu vava kudemonstrera vachiratidza kusafara kwavo vava kutumira masoja, chinhu chisina kunaka pamberi pamwari. Tinozviziva hedu kuti ichiri nguva yavo. Mwari kana vazotendedzawo, like panguva yagoriyati, Goriyati aimbova muurai mukuru, asi Dhavhidhi akazomuuraya nechinhu chitukutuku. Saka tinoziva zvedu kuti tichasvikako chete, azviite. Mwari havarambi vakanyarara. Kana Mwari vari kukudenga uko, ndinozviziva kuti Mwari havarambi vakanyarara ini, ende ndinozviziva kuti Mwari vachapindura chete.
Mazera sehenyu vatepenyuri, muti pachirongwa ichi nyaya yamunotaura yakaoma kwazvo yemapasipoti. Tizivi kuti toita sei, ndo zvifambiso zvedu zvinotiita kuti tione kuenda kumabasa, sezvo tine mabasa akasiyana-siyana. Hazvakaoma veduwe, dai vakwanisa kuzvigadzirisa havo nechimbi-chimbi, because mabasa achatiperera. Iyo nhamo futi yakatirova futi seri nokuseri futi. Tatambura vana vezimbabwe, tatambura.
Kwazivaiwa shamarari westudio 7, inini ndinoda kutaura pamusoro pavamunangagwava. Vamunangagwa nyika yaoma iyi, ngavakari vari munhu anofunga ngavangosiya zvinhu zviitwe nevanozvigona. Isatambura tiri kuno kujobheka hatisisina kana mapasipoti ekudzoka kumusha. Taudotya tikadzoka kumusha toziva kuti tichazodzoka sei kuzotsvagira mhuri chikafu. Saka tinokumbira kuti aiva ngavatiitirewo masiriasi tigonewo kurarama munyika. Tarisai mhuri dzedu dzaakutambura dzaakufa nenzara.
Sei vashamarari vestudio 7, ita ndifochineti sonde. Dai hurumende yatigadzirisiro nyaya yemapasipoti, pamwe zvinhu zvaiita bho. Tave kutambura kuno kunyika kwatiri kuno, kozi pese paunonga uri panongoda pasipoti, even kana kubasa chaiko kunotoda pasipoti. Hazvisina kutotimirira zvakanaka. Vatungamiriri vedu vaisawo musoro pamwe chete vagadzirisa nhau dziri kutinesa izvi.
Makasimba here vateereri vestudio 7 nevose vatepenyuri vestudio 7 vari kuamerica, vana mukoma Hwande, vana mukoma Tanonoka Hwande, vana mukoma Blessing. Ndoti makasimba here, munodai kutifadza nekutipa nhau dzakadai. Ini ndinonzi Ishumaya Mufusiri wandiri Cape Town. Ndoda kutaura pamusoro pemapasipoti apo vanofanira kugadzirisa nokukurumidza hurumende, because mapasipoti ava kuti expire. Kuembasi kunoku ndakabva kune zuro vakati havana iwo mapepa acho okuitisa mapasipoti. Saka madei vaitawo nokukurumidza. Kana vatadza havo ngavasiye vagoni vaite. Ndatendangu.
Ndinomuchungamidzai nemufaro westudio 7. Ndini Mundiita Zunga Fukuzeya unobvira paZimbabwe pari Maya apo kuChipinge. Inini ndinochema-chema ngenyaya yamunangagwa zvavari kuita muZimbabwe umo. Nyaya yamapasipoti vari kuita nekukwira kwemutengo wezvinhu vanhu tiri kutambudzika nenzara mukanyi umuno. Taura kudai izvezvizvi ndinotoona zvishamiso ndiri muSouth Africa muno. Munoona zvishamiso ana mbuya vari kuhora vari kutambira mari, asi mai angu vaguka mazino kupera yeshe magazino, vanohamba mudondoro, hapana nechevanotambira. Zvinondishamisa zvikuru zviro zvakadai ndizvozvo kuti inodzikinurwa rinyi nyika yeZimbabwe kubva sinzi iriyo pachina vamugabe. Ngavachinjewo vaisa vachamisa, dzimwe dzenguva tingasununduka. Zvingaa zviri nani izvozvo kuti vaisa vachamisa. Tine chema chema nomuchemo waizvozvo. Zvinezvi uno ndinotenda ndomusiya uno mufaro.
Haina hangu ndinoti maswera sei vakomana vanoita basa guru veStudio 7 mose handingakudomine mazita. Handi ndakatarisa hangu makurukota ose hurumende anogara muchivabvunza muchidini. Pane murume uyu anonzi Fortune Chasi. Murume uyu unozama nepose paanogona, kungoti hake ari kushandira hurumende isina mari. Asi chero achamisa vanofanira kuongorora vanhu vakaita saivavo kuti ndo vanhu vanofanira kupinda muhurumende. Pari zvino deva nyange naiva munangagwa vanofanira kuongorora vaFortune Chasi, vavaite kuti vaite mutauririwo uye anonzi Matema Dhanda. Nokuti Matema Dhanda haazivi chinobuda muromo nechinopinda muromo, unongosanganisa. VaFortune Chasi munhu anotaura zvinhu zvinonzwika, ende vanofanira kuita mutauriri waMatema Dhanda.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wava Osama bin Laden, Hamzi bin Laden, anonzi akaurawa mukati memakore maviri apfuura mukurwiswa kwakange kuchitsigirwa neAmerica. Mazana nemazana evanhu akaratidzira nezuro muguta reAl Obeid muSudan mushure memauto apfuura vanhu vatanhatu vanosanganisira vana vechikoro vashanu vakafa. Kuratidzira uku kunonzi kwakatangidza mushure mekukwidzwa kwemitengo yechingwa, apo pakazounzwa masoja kuzomisa kuratidzira uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chechipiri pakati penhengo gumi dzebato remaDemocratic Party dziri kukudzira mukana wekuzokwikwidza utungamiriri hwenyika. Chapedza debate chinguva chishomanana chapfuura mangwanani ano. Sanezuro vanodzidzisa political science paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipodendere, vange vakatarisa nokuteerera chikwata ichi chichikakavadzana.
Nhasi ndaona I think kuda vanhu tanga tanetawo pasocial media, rinenge ratange rakaneta. Asi nyaya yange yakanyanyisa kukoshera vanhu inyaya mbiri, siye zvakangoitika nezuro, nyaya yehealthcare. MaDemocrats vari vazhinji vavo vari kuti vanoda iye inonzi national provision, yekuti munhu ukarwara ukaenda kuchipatara unenge usingazotarisirwi kunzi unofanira kubuditsa mari yakawanda kubva muhomwe mako kuti urape. Asiwo vamwe vari kuti mainsurance company vanofanira kuramba vachishanda nemabhizinisi nemaemployer kuti vaprovide health insurance. Ndaona kunge mai Kamala Harris vanga vane vakati simbei nekuti munhu wese aramba achingodzoka kuplani yavo kuda kuigadzirisa iyo. Saka mafungiro angu ndeyekuti anzi ane bhora ndiyanomakwa, saka ipapo vanoratidza kuti vanga vane bhora. Asi panyaya yeimmigration panenge pane kakusabvumirana kakanyanyisa.
Vanhu vanga vakatarisira kuti vaJoe Biden vachaita nesimba. Nhasi zvafamba sei? Muona sekuti vaita zvakadini vaBiden?
Vakatigadzirirei pane zvavanga vari padebate rekutanga. Saa vanenge vari kutambudzwa nevechidiki. vanogona kudzoka vagoita front runner, but ndinoona kunge nhasi paexpose kwama witnesses akanyanya. Saka pane nyaya.
Wa munofunga kuti aenda mberi kwavamwe nhasi ndiani?
Ndingati ivo vaBiden vanga vane nguva yakawanda vachitaura, asi ndatafunira nakidzwa zvangu navaiyani. Vanga vane maanswers akasimba, asi tizivo zvedu kuti hatifungiwe kuti vanogona kuzoita ndivo candidate, asi vanga vakasimbawo. VaCastro vanga vachiuyawo vachitaura mapoints avo. Vaiyani vakanyanyisa kusimba sekuti semunhu anga ari entrepreneur muzvina business, vanonzwisisiwo dzeeconomies. Mai Christine Gilbert vanga vakasimbawo panhau dzerusa raganda, kutaridza kuti ivo semunhu mutena vanonzwisisa kuti vane privilege yavanouya nayo. Saka vanhu vanga vachitaurawo kuti munhu anogona kutsanangudza nyaya dzeraisi.
Dr Chipodendere vari parunare kuWellesley kuMassachusetts neStudio 7. Gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima vanoti vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anodzora vana vechikoro kuti vasaite hunhu hwakaipa. Arthur Chiguriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mashoko egurukota rezvedzidzo pakuvhurwa kweZIPF zviri pamutemo, mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reHarare vasiruzweni vati huori kubata zvirwere zvepabonde, kuba, kunyepa uye kubata pamuviri kwevanasikana vari kuenda kuchikoro kwawanda zvikuru munyika. Vazuweni vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoita kuti vana vakaverenga vanochinja maitiro avo vosiya kuita kwakaipa.
Kana akabudiswa mabhuku akati wandei vakazviverengera, I think they will get information to protect themselves apart from the ordinary teaching which is going on. But vakazviverengera kuti mabhuku itwotwo vachiziva maeffects azvinoita paupenyu hwavo, zvinovabatsira.
Vazuweni vati karikuramu itsva yakaunzwa nehurumende muzvikoro yakanaka sezvo ichiita kuti vana vakwanise kuzviraramisira muupenyu kana vapedza chikoro kunyange vakashaya mabasa. Nhasi ranga riri zuva revanodhinda mabhuku kushambadzira mabasa avo. Mumwe anga achishambadzira zvinyorwa zvake vaRejoice Ngwenya vati vanhu vanga vari vashoma nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika.
Gore rino kunenge kwakati nyararei, ndozaidi kuti izuva rokutanga, asi tangojaira kuti kana tiri kubook fair pane zvizhinji zviri kuitika. Pane mamastands akati kuti asina maexhibitors, ndokuva zviri kufambirana nenhingi neupfumi hwenyika hunenge huri kukamina.
VaNgwenya vati kunyange mutengo wekushambadzira kuZIPF wakakwira, vati zviri kuenderana nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakawanda munyika.
Tokara kuti sezvo iri zuva rokutanga mangwana, kushanga kunyanya vanhu vakawanda, toda kuti vana vechikoro vauye, macollege students auye kuti titaure nezvokunyora kwomabhuku nezvati nezvoupfumi hwenyika, asi kunenge kwakati tonhorei gore rino.
Kushambadzira mabhuku kuZIPF kuri kuita madhora chiuru kukambani, asi munhuwo zvake anobhadhara madhora mazana matanhatu. Nzvimbo dzakawanda dzanga dzisina vanhu vanga vachiratidza zvinyorwa nemabhuku avo, izvo vakawanda vanoti mucherechedzo wekuoma kwakaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chiguriwa.
Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri webazi revechidiki muMDC vaObesi Tole vanonzi vakapotsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuAvondale muHarare neZuro. Sangano reAdhus rinoti pane gwaro rine mazita enhengo nevatungamiriri varo riri kuparadzirwa kuvakuru vezvikoro richivakurudzira kuvhiringa varayiridzi ava, chinangwa chiri chekuti vadzingwe mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.